manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvitatsiri 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Bazi rezveutano rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Makanzura makumi matatu nevashanu vekuchitungwiza vosungwa nemapurisa vachiita musangano. Vezvematongerwo enyika voziya nezvesarudzo dzematunhu dzemadistrict coordinating committee kana kuti DCC muzanu PF idzo dziri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino mukati memashoko ekuti sarudzo idzi hadzisi kufambiswa zvakanaka izvo zviri kuita kuti dzimwe nhengo dzebato dzigunun'une. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana negumi nevana kana kuti 114 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Pavanhu ava Bulawayo ine vanhu makumi manomwe nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi ichiteverwa neMatabeleland South ine vanhu gumi nevanomwe. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 10,243. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 8,671 mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevasere vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,295. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277 sezvo pasina munhu akafa mumazuva maviri adarika. Tichiri panyaya iyi, bvunzo dzegrade 7 dzatanga kunyorwa nhasi munyika paine vamwe vana vanyora vari pachavo voga nekuda kwechirwere cheCovid-19. Chikoro cheSanyati Baptist High School chavharwa kuvashanyi vose mushure mokunge vana vapfumbamwe vabatwa nechirwere cheCovid-19. Bazi rezveutano ratumira nyanzvi kuchikoro ichi kunobatsira kuti chirwere chisaramba chichipararira. Izvi zvinotevera kubatwawo kwevamwe vana vanodarika makumi mashanu nevaviri nechirwere ichi paGoromonzi High School neWadlove kumashanaland East nezuro. Kunyanga hazvo hurumende iri kuti haisi kuzovhara zvikoro, vana vazhinji vasiri kunyora mazaminishoni gore rino vave kudzorerwa kudzimba. Taurai Shava anotipa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Mukore anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti bvunzo dzegrade 7 dzatanga zvakanaka munyika mose vachiti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vange vari pabasa izvo vati zvabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vandoro vati vange vasingakwanisi kupa uwandu hwakakwana hwevana ava asi vabvuma kuti kune vamwe vana vanyora vari muzvipatara uye vamwe vari kumba sezvo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vachiti muBulawayo mune vana vanosvika vashanu vari kunyora saizvozvo.
Pari zvino hatisi kunyatsokukwanisa kuti tikupei kuti vangani vabatwa nekuti zuva nezuva pane vari kubatwa nechirwere ichi. Vamwe vacho maresults acho anenge asati auya, saka tikakudzai kuti havangani tinenge tisina kunyatsokujekeserai. Asi chatokwanisa kutaurirai futi ndechekuti pazuva nezuva zvakare pane vari kutopora vanga vakabatwa futi nechirwere ichocho.
Asi mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Valbert Masaraure, vati ongororo yaitwa nesangano ravo inoratidza kuti kutanga kwebvunzo dzegrade 7 nhasi kwasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Chikuru chatanyanyoona ndechekuti vana vazhinji vatatichitaura navo vanga vachichema-chema chaizvo nenyaya yekuti vava vachiti havana kunge vakaita gadziriro yakakwana yekunyora zvavanyora. Tichitarisirawo nyaya yeinvigilation, varayiridzi havana kunge vachiisa effort avo pakuinvigilation sezvinenge zvichitarisirwa. Panotarisirwa kuti pange paine mainvigilator mairi, tatichiona mune vamasekabudenzi vachizowanikwa invigilator mumwe chete, kunyanga vanhu vemazuva admini yezvikoro ndo vava vachinyanyomira-mira zvakanyanya kuinvigilator. Asi matichawo zvavo anga asina basa zhinji raarichibara, anga achibata vazhinji vachiramba kuita basa iri sezvakataurwa nemaunion avo.
Mune imwewo nyaya, mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North Dr Munekai Padingani vanoti kusvika pari zvino pave nevana nevadzidzisi vanosvika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro cheJohn Tallack kusvika pari zvino. Dr Padingani vati vana vepachikoro ichi vasina kubatwa nechirwere ichi uye vasiri kunyora bvunzo vakatanga kudzorerwa kumba kutanga nemusi wechipiri. Mumwe mubereki ane mwana pachikoro ichi ataura neStudio 7 uyo watisingakwanise kudoma nezita senzira yekuchengetedza mwana wake, abvuma kuti vana vakatanga kudzokera kumba. Mubereki uyu ati kunyange hazvo vakuru vechikoro vachitaurira vabereki mamiriro akaita zvino pachikoro apa, ana yake haina kugadzikana.
Sevabereki tiri kushushikana zvikuru nekutyira utano hwevana vedu. Tinoona sezvinhu zvakanaka kuti vana vadzorerwe kumba, nekuti isu sevabereki tinoona setisu takakodzera kuti tichengete vana vedu vanenge vachirwara. Kuti vane COVID-19 vave muisolation vari kudzimba dzavo, ndizvo zvandinoona sezvakanaka.
Chikoro cheJohn Tallack ndicho chakatanga kuve nevana vakabatwa nechirwere ichi munyika mose. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 64.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 273,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 13.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana neimwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 41.6 million. Zvinonzi makanzura ese eguta rechitungwiza pamwe nevatori venhau vasungwa pamahofisi ekanzuru iyi. Makanzura ari pakati pemusangano. Mutori wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura gumi nemapfumbamwe ari mukanzuro yechitungwiza anonzi asungwa nhasi masikati ari pakati pemusangano wekuzeya mafambisirwo ebasa mukanzuro iyi. Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamahofisi ekanzuro iyi ndokusunga makanzura aya asina kuva pachikonzero. Mumwe wemakanzura aya vatumai Fungai Magadzire, avanomirira ward 16 muchitungwiza makare, vaudza Studio 7 vari kukamba yemapurisa yeSt Mary's kuchitungwiza kuti havasi kuziva chikonzero chaita kuti vasungwe.
Tanguya tikatorwa tiri mufu kanso atikuzva kuti tatorerwe chii saka tangomirira kuwa kuti zvakamira sei
pasungwa makanzura aya panga paine vatori venhavo vashanu vanoti Philemon Jambaya, Audrey Galau, Cleopatra Mapfumo, Christine Hlengani naEoma Sekete. Jambaya audza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vanga vachiitawo basa ravo pavasungwa.
Isusi watapu ina utasungwa tiri pa chitungiza municipality apa tange tichikapa ya vano tifu council meeting tazongona mapurisa chisuka ipapo vane gumba kumba rinotakura vanhu vakawanda riya vachibva kuti munhu wese angari mumacouncil chambers munenge muchiitirwa musangano wefu council meeting uyu apinde muzvirori imomo tichibva taunzwa pa St Mary's police station.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vashora kusungwa kwaitwa vatori venhau ava vari pabasa.
Hurumende inofanirwa kuti ive inoratidza kuti inochengetedza bumbiro renyika nekuti vatapi venhau vanopiwa mukana kuti vaite basa ravo zvakasungunuka nebumbiro remutemo kuburikidzira nechisungo chechikamu che61 chinoti vatapi vose venhau vakasununguka kuita basa zvisina vanovhuriviringa kana kumbunyikidza. Kusungwa kuvatapi venhau vanosanganisa vana Jambaya vari kuchitungisa vachiita basa ravo apo hurumende yasunga vabati vebasa vemukanzuro yechitungisa kunoratidza kuti taramba tichiona kuenderera kwekushayikwa kwekuremekedza mutemo munyika. Naizvozvo hurumende yeZimbabwe inosungirwa zvikurusa kuti itore matanho anoratidza kuti inotarisa zvikurusa uye zvinosumudzira kubatwa kwemutemo. Vatapi venhau hadzisindururani kana nunzvatunzva, vanobvumirwa kuita basa ravo vakasungunuka. Naizvozvo tinoti kusungwa kwevatapi venhau uku kwatipa kugunun'una zvikurusa uyezve tinoti hurumende inofarwa kuti ichibuda pachena ichitaura kuti matanho echatora ndeapi ikapa kuenda mberi.
Pataenda pamhepo, makanzura aya pamwe nevatori venhau ava vanga vave pakamba yeHarare Central kuCommercial Crimes Unit, asi rimwe remagweta evasungwa ava vaJob Scala vati vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa Vapo Unyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vatambira mashoko akakwana nezvenyaya iyi. Zvichakadai, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vashora kusungwa kwemakanzura edhorobha ravo vachiti zvinodzosera nyaya yebuduriro kumashure.
Pari zvino isu sevagari hazvisi kutifadza kuti saka zviri kureva kuti hapasisina kana budiriro ichaitika muchitungiza nekuti vavanga vakagara kuti vagadzire vaongorore vakurukure vobuda nechinhu chimwe chete kuti todii kuti masuweji agadzirwe, todii kuti vagari vaone mvura, todii kuti vashandi vekanzuro ane 4 months vabhadharwe. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Mukuru weSpecial Anti-Corruption Unit vatava nemupofu vaudza bepanhau reHerald kuti vasungawo mukuru anoona nezvemari mukanzuro yeHarare vatendai kuenda vachisungirwa nyaya yeuori. Zvinonzi vakuenda vakasaina magwaro akaita kuti kanzuro yeHarare irasikirwe nemari inoita mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica iyo yakashandiswa munzendo, kutengwa kwemotokari pamwe nekuenda kumazororo kwevamwe vakuru vakuru mukanzuru kubva muna 2014 kusvika muna 2015. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vati kunyange hazvo kurwisa uori chiri chinhu chakanaka, kusungwa kuri kuitwa makanzura eMDC mumaguta akawanda, vamwe vari kuita zveuori vari muhurumende vasingasungwe, kunoburitsa pachena kuti makanzura aya ave kungosungwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Kusungwa kuri kuitwa makanselers emuguta reHarare nemakanselers ekuchitungwisa nemamwewo makansela emamwe maguta maguta emumadhorobha zviri kubuditsa pachena kuti hondo yekurwisa hori munyika muno yakarerekera kune zvematongerwo enyika. Ngekuti kana tikatarisa hori huri kuitika, huri kuratidza kuti huri kuwe huri kuinvolva munhu wose kubva kucentral government nekulocal government kwacho.
Vamwe vakasungwa munguva pfupi yadarika vanosanganisira vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba, meya weChitungwiza vaLove Momaiko, meya weHarare pari zvino vaJacob Mafume, avo vari muchizarira, mabharani wekanzuro yeHarare vaHosea Chisango, mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yeHarare vaEdmond Nekairo, pamwe navaMathew Marara, avo vaimbovawo mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yeHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodo Jasper Chimedza vanoti rubatsiro kubva kunyika nemasangano anopa rubatsiro ruri kudzikira uye hurumende inofanira kukoshesa utano nekupa bazi ravo mari inokwana kutenga mishonga nemichina muzvipatara. Vachimedza vati nyika inogona kupinda mudambudziko guru kana masangano nenyika dzinopa rubatsiro dzikamira kutsigira Zimbabwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizeya bhajeti rebazi ravo regore rinouya nekomiti yeparamende inoona nezveutano, Vachimedza vati kunyange hazvo mari ichinetsa, utano hwakakosha uye hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakakwana. Vati bazi ravo raida zana nemabhiriyoni makumi anomwe nemaviri emadhora emunyika, vakapiwa mabhiriyoni makumi mashanu nemana chete, uye imwe mari yasara inotarisirwa kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Izvi ndizvo zvanzi navachimedza hazvina kunaka.
Sevatungamiriri, isu Ministry of Finance neParliament tinofanira kuronga kuti chii chatingaite nekuti patinogara tichitaura nemasangano anotibatsira anotanga atibvunza kuti chii chamunacho.
Mushandi mukuru anoona nezvemari mubazi iri Miley Net Tennis vati pabhajeti rese re 54 billion rakapiwa bazi ravo, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana zvinoenda kumihoro, izvo zvinosiya pasina mari yekushandisa muzvipatara.
Vashandi vachatora 62%, capital 17%, operations iri pa21%. Saka tatanga kudzokera kumakari kuye kwataibhadhara vashandi vasina zvavanenge vachiita nekuti panenge pasina zvekushandisa.
Vatiwo zvipatara zvakapiwa mari shoma pane yazvaida, vakapa seminzaniso chipatara chesalim gabe central icho chaida mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu zvemunyika, kana kuti 2.4 billion, asi chikapiwa mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti $161 million chete. Sachigaro vekomiti iyi Dr Ruth Labode varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi iri rakapiwa mari shomanana yekutenga mishonga sezvo hurumende ichitarisira kuti vemasangano akazvimirira nenyika dzinopa rubatsiro ndivo vanotenga mishonga yakawanda inoshandiswa munyika. Zimbabwe inowana rutsigiro rwemamiriyoni akawanda emadhora ekuamerica kubva kumasangano akaita seGlobal Fund, European Union pamwe nenyika dzakaita seUnited States. Gore rinouya Zimbabwe inotarisira kuwana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuamerica kubva kunyika nemasangano aya. Komiti iyi hainawo kufara nenyaya yekuti zvipatara zvinoshaya mari yekushandisa, asi mari dzinobhadharwa nevarwere dzave kusvika mamiriyoni zana nemaviri emadhora emuno isiri kushandiswa pasi peHealth Services Fund.
As long as
vachimedza vatiwa havasi kufara nenyaya iyi vachiti vanoda rubatsiro kubva kuparamende kuti vawane mari iyi kubva kubazi rezvemari nekukasika. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance Dr Henry Madzorera, avo vaimbo vegurukota rezveutano, vaudza Studio 7 kuti hazvina maturo kuti bazi rezvemari ribate mari dzinobhadharwa muzvipatara. Vati zvipatara zvinofanira kupuwa mvumo yekushandisa mari iyi, asi vatiwo kushandiswa kwemari iyi ngakuongororwe nekuti pane zvimwe zvipatara zvaishandisa mari iyi zvisina mwero. Dr Madzorera vatiwo mari yapiwa kubazi reutano ishoma, uye izvi zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachinetseka panyaya dzeutano.
Health Service Fund payakasetwa apo, yakasetwa apo ichinzi ibetsere zvipatara kurana, haifaniri kutombovhera yadzokera kutreasury. Vakatowa permission yekushandisa mari idzodzo muzvipatara mavo. Basa retreasury nderekumonita kuona kuti havasi kuba mari here. Saka izvi zvavakuitwa nana muturi zvokutora mari vachiunganidza vachishandisa zvimwe zvinhu. Varwere vachishayiwa zvinhu zvokushandisa muzvipatara zvavasiwo vabhadhara mari, hazvina kururama. Health Service Fund ngaingogara yangoshandisa sezvayaiita.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeutano munyika, sezvo vashandi vanosanganisira vana chiremba nevakoti vasiri kufara nemari dzemuoro yavanopiwa, uye muzvipatara musina zvikwanisiro, kunyange nyika yakatarisana nedenda recovid-19 rarura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vebato reDemocratic Party nhasi zvekare vari kutarisirwa kusumwa nevakuru vezvekudzivirirwa kwenyika nevasori nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti Daily Presidential Briefing unova munongedzo wekuti vakasarudzwa zviri pamutemo, uye vari kutarisira kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakundwa navaBiden vari kuramba kutambira havo zvakabuda musarudzo vachienda kumatare. VaBiden vari kuenderera mberi nebasa vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana kumuzinda wavo pari zvino uri kuDelaware. Nezuro vakaita musangano nevemabhizimusi madiki nevamwe vashandi avo vave kunetseka nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavhairasi chokanganisa mabasa avo. Asi vaTrump vakaudza vatori venhau kuti sarudzo dzakabirirwa, uye vari kuenderera mberi nekupikisa zvakabuda musarudzo. Vakati vanhu vemuAmerica havachina chivimbo nesarudzo dzemunyika iyi. Nyaya dzavaTrump dzakawanda dziri kuraswa nematare edzimhosva dzichinzi hadzina humbo hwakakwana. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations atanga kuita gadziriro yekubatsira vanhu vemudunhu reTigray muEthiopia vasara vasina chekudya muhondo pakati pedunhu iri nehurumende yavo. Hondo iyi yave nemwedzi zvapawo kuti vanhu vakawanda vaende muhopoteri. Dunhu reTigray rinoti rinoda kuzvitonga kubva kuEthiopia. Bato reZANU-PF riri kuita sarudzo dzekutsvaga vachatungamira matunhu maduku kana kuti District Coordinating Committee nemugovera nesvondo, kunyanga hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakonzera kusawirirana mubato iri sezvo dzichinzi hadzisi kufambiswa zvakanaka, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vamwe mubato iri vagunun'une. Sarudzo idzi dzichaitwa matunhu masere enyika sezvo mamwe matunhu maviri anoti Harare neBulawayo akatoita sarudzo idzi kutanga kwegore rino. Munguva yakaitwa sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kana kuti maprimary elections, nhengo dzebato iri dzakarwisana mumatunhu akawanda mushure mekunge paita zvipomerwa zvekuti vamwe vaitenga mavhoti, uye vamwe vaitarisirwa kukwikwidza vachirambidzwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira yekuti vaidyidzana nechikwata cheG40. Semuenzaniso, mudunhu remashonaland east vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanosanganisira vaimbo vemumiriri wegoromonzi west muparamende amai Beatrice Nyamupinga pamwe navaLawrence Katsiru. Vamwe vanhu vakakundikana kunge vachizopinda sarudzo dziri kuitwa mukupera kwesvondo. Mudunhu reKwekwe kwakave nekurwisana kunotyisa mushure mekunge dzimwe nhengo dzapomera utungamiri waiona nezvekuitwa kwesarudzo dzemapuraimari, mhosva yekudyara vanhu vavasina kusarudza. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva yehurumende yakazivisa kuti uwandu hwevanhu vanobvumidzwa kuungana waderedzwa kusvika pazana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nengu yevechidiki mubato rezano PF vaAlex Gakanje, avanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru mukusimbisa musangano wezano PF. Uyewo tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, ava vanotiwo sarudzo idzi hadzina zvadzinobatsira kunyika. Tatanga nekubvunza vaGakanjwe kuti vanoona sei nezvesarudzo dziri kuuya idzi.
Thank you so much, Mukoma. Sarudzo semapirwo akaita madheti nevakuru zvinoratidza kuti zvirikuenderera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo. MaDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano, sezvo muchiziva kuti musangano wezano PF musangano wevanhu, musangano unoda zvikuru kuti vanhu vagare vari pedyo nawo, vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende, urongwa hwese huri kuitwa nemusangano. Zano PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo. Saka kugadzirwa kwemutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hwezano PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots. Saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunun'unaiwa musarudzo dzese dzinoitwa, hakushayikwe kugunun'una, ndo zvinoita internal democracy, asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi.
VaMaguhu, munoti neurongwa hwezano PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri pamwe chete nemashoko ataurwa navaGakanje?
Iri kungoverengawo mumapepa nhau kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavaMugabe achinzi ari kukonzera nyonga-nyonga. Saka ini ndinenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika. Pari zvinoizvi chandingataure ndechekuti zvematongerwo enyika muZimbabwe zvakundikana. Muchirungu tingati politics is failed muZimbabwe, pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo. Watiri kurwisana naye wacho hasi kunyatsa kuoneka, hakuna chiri kubudirira. Saka with or without ZANU PF mumacommunities imomo, hapana kuri kuenda nyika. Iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasunso yakasungirirwa pamuti.
VaGakanje,
dambudziko ratotanga, Mukoma. Tiri kutaura pamusoro pemaDCC elections aroda kuitwa neZANU PF. Ndofunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa. Izvi zvakutaurwa navaMaguhu izvi zvazvavo vega. Ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU PF 1. Chechipiri, ZANU PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa. Saka maDCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU PF zvichiitirwa kusimbisa ground reZANU PF, zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU PF, mashoko ezviri kuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete, vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaga ruzivo pamusoro pemusangano weZANU PF.
VaMaguhu, tiri kunzwa vaGakanje vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo, asi tiri kuona pane vari kunyunyuta. Mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena?
Hadzagara, hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU PF. Ivanotaura vachiti charity begins at home. Zvatinoona at the national level zvinobva muZANU PF, nekuti ndo bato riri kutonga. Institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission, ma institution anekwa set up nehurumende yeZANU PF. So uriwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU, mudzi yacho ndoma inomira. Zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mapazi, asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi, mafungiro eZANU PF, maonero eZANU PF, nekuti ZANU ndeeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi pake pamuperera.
Ngatitaurei zvinhu zvine umbo. Ropa radeuka kupi? Kana ZANU PF ichinzi ndeeropa, chinonzi ndecheropa yenyika inoyi. Why? Because kuuya kwakaita independence, rusununguko rweZimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira, ndo panotaurwa ndeeropa. Ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato reZANU PF vaive mazanda nemazipura, ndosaka ichinzi ndeeropa. Kunzi ndeeropa hazvine kuti inouraya vanhu, zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa, ndosaka paflegi paine red.
Vamagu, tiri kuona mutemo we COVID-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100. Munotarisira chii pakuungana kune ngusha vanhu vachivhota?
Anenge atongori manyongori. Mutemo uyu tese tinozviziva kuti vanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu civil society veopposition. Asi vanga usiri kubata vanhu veZANU-PF.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yechidiki vebato reZANU-PF Alex Gakanje. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bvunzo dzeGrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi, vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 Mpalakazi 2020 ngukips tube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala bele COVID-19.
It's 185. No, there is no change. We just had a combination of learners and teachers. But the teachers, there were just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana be John Talag High School. Ukula bafika phose amakhulu amabili abatholakala ebe lomkhuhlane wa COVID-19.
Isikolo zivuliwe. Zivuliwe isikolo. We want to debate on something that doesn't exist. We want to debate on something that does not exist. Isikolo zivuliwe.
Izifundi ezingamajumi amahlanu lambili 52 eWard Love leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane wa COVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wele Zimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilijumi 10,243 asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Abalokhu beqiniswa ngumkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19 lokho bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamajumi edlula iyasithupha 64.7 million abatholakale bele COVID-19 labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni onke jikelele. Kulezigidi phose ezilijumi lane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,590. Abantwana besikolo seJohn Talag High School okuqhamuke umkhuhlane weCovid-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imhloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udokotela Munekai Padingani okhokhela isabelo seMatabeleland North utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. We just had a combination of learners and teachers.
Kula bantu aba 185 abagulayo eJohn Talak, abafundi aba 181 lababalisi aba 4. Kusukela ngeTuesday abafundi abangabhaliyo emihloliso bengela mkhuhlane bayabuyela emakhaya. Esikolo kuzasala ababhalayo kuphela behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abala mkhuhlane.
We monitor them after writing, we retest them, and then if they are negative, then they'll go home.
Abala bantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Talak High School. Okulabantwana abafika phose amakhulu amabili, 181, lababalisi abane abalomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesitshela ukuthi abantwana abangama non-exam baza release who are negative. So ba release ukuthani. Sakwazi for exactly about 2-3 days. Now he's in a non-exam class. So we may expect kabuyang. So automatically ngisitshela ukuthi kusho umntana u positive u bamba be i COVID kube emgcini. U form 3 kuyangwara because my son is asthmatic. Ngaso hlala le COVID, it could be disaster. So benzama ukuthi ngabe ngiya communicate le.
Umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentatheli izindaba. Kusenjalo, abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is eMatopo High, it seems it's controllable ngoba uyedwa uyasinika i-update almost every day. Ngagcina kukhulunywa abantwana abayi-19 okuthiwa babanjwe positive. So far angezwa amanye ama-new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo, uthi kuyamangalisa ukwenziwa nguhulumende.
Baqala ibhala emhlolisi yabo, khangele ama-cases e-COVID asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu. Nabantwana laba kathesi bangeniswa emaklasini ukuthi babhale, umbaba kuzo azila zinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele e-COVID.
Umphathi Ntambo ukukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutswanga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID ziyalandelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuzenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe ubengalungiselelanga umkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu, kuqale ngababhala imihloliso kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzini weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela, besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithe njengama-sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda u-grade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa ngabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo okuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kuqakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso siyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhe besenza sisa-check ama-temperature, sisayenza lokulokhu kusanitize izandla. Siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini. After those 2 hours bayaku-break, kuqedwa lapho sebebuyele emakhaya.
Uqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso ka-grade 7, form 4 no-form 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga ukuba abantwana bebe baningi ababalisi balutshwane.
Kulokubhala kwama-grade 7, kulabobhala kwabo-form 4 lokwabo-form 6, amatisha amaningi abe ngekho eklasini, amanye abe invigilator, amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike. Kungcono kuvalwe, izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edayile ephalamende owangena nge-proportional representation, unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni, ngomunye wabalo mcabango ukuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi ungayenziwani ukuthi umkhuhlane lo wecorona ungamemetheki ezikolo.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weKwatsana uthi izikolo kazilamfanele yokulwisa lo mkhuhlane weCOVID-19. Okuqalisela vele kusuleni amanzi nje okugeza izandla.
Uhulumende ngabe yathatha inyathelo lapha ngemalanga lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili. Ama-cases e-COVID-19 aqanza nsuku zonke ezikolo njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. Ababalisa akula ma-PPEs abantwana ezikwezinye izikolo akula even yona i-thermometer nje ukuthi kuthathwe i-temperature.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Ken Matema uthe izikolo zivuliwe njalo kazisoze zivalwe.
Izikolo zivuliwe. Zivuliwe izikolo. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not exist. Izikolo zivuliwe.
Inkuthazo yokuvalwa kwezikolo iza ngesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi leWard Love High School eMashonaland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amajuma amahlanu betholakale bele-COVID-19. Abanye abantwana abangamachumi amabili lane batholakale belomkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amachumi amane 40 selokho ezikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni sesanyathi Baptist Mission esichezavalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba munye bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke echitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekule ntatshela izindaba khona lazo ezibotshiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magatsire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi kabaziluto ngokubotshwa kwabo. Intatshela izindaba uPhilemon Jambaya uthe kazilutho laye ngokubotshwa kwakhe lo Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo Elma Sekete. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kazilutho ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentathela izindaba eyemisa Zimbabwe ithi kumele intathela izindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokujeja. Umongameli Donald Trump kukhanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela uMnumzana Michael Flynn kukhanya efisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, uIvanka Trump lomkakhe uJared Kushner obengumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi i-FBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa ukwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia icatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko okwamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokwesula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Uthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-tax njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje uphikisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats kukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi kuyethusa ukwenziwa nguTrump. Omunye walombonolo umnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje iMelika izinge eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyehlile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethi leyo okungathi kuyancomeka eMelika. Leyo ndaba yakhe leyo ukuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi iMelika ibingalusebenzisi ngesikhathi sabo sabanye bo-president. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokhu kwamakhothi Mbona wazati kote ya mwakota samili kakafana alana gite mbapa mshoga lati ya mwela sifunde lapo. Ekubeni ikoti itale lo mteto kungabaleki ukuthi ngubani yona lenza izinto ngendlela straight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle uyakhombisa ukuthi iAmerika kule democracy kukhala umuntu okade ezibambile kube nguyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Kodwa umnumzana Nkosilathi Ndlovu uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Into eyenziwa nguDonald Trump yikuganga njengomuntu omdala, akayeke nje adedele umunye. Usefuna ukwenza nje ama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni ukuphuma. Buka manje uganda umseveni bale minyaka emngaka, umgabi uzowakhitshwa, ezekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangakho. So yena ufundisani wenza ukuthi i-Africa i-continue ngokubusa ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi yilo lisisiza ukuzama ukukontrola laba abantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana okuhlubekile lapho. Kanti opposition party ingakurobha njani, ingakugqila njani ekhethweni kungophethe yena? Mhlambe yena ngoyezama ukugqila wehluleka.
Wayengumsekeli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. Ulife Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana obubili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosazana Ivanka Trump indodakazi kamongameli Donald Trump ngolwesibili imiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58th Presidential Inaugural Committee okuthiwa yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele ole-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afika phose amajumi amahlanu athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemeteka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi nxa kungathuthwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze iminotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele eMDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukubuzisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abachothoza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okukhanya esenza santando. Amacala e-MDC lokhu ethobelene kulandela isinqumo somthethwandaba esabeka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, wathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthwakazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukanele uhulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Iqhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku opposition ubona akulo idemocracy yakhona umele sibambe i-government, ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, Baba Usibanda uyamuzwa lapha-ke ubaba uNdibala uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition imakamukamu, abanye sebeginyiwe. Lina lana kukhandla ukuthi lenzani, kuyini elikwenzayo ukuthi liveze ukuthi liyasebenza sibili?
Ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa, ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele. Uyisaphulamthetho. Siyakwazi ukuthi ibandla lezanu lathatha umbuso ngodlame, selikwenze kwaba kaningi lokhu. Siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha umthetho, ayisiwolo esiwazi umthetho kwelezanu lokho abakufunayo nje kuphela. Ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho, njalo awazi ukuthi bazawenzani.
Ye, kodwa siyabona-ke Baba Usibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawo enziwe eChina, kulokuthi uhulumende awukhanye izikolo kathesi, abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19. So i-opposition wazani ichatheme nje akukhandle ukuthi ngiyabuya kuwe khonapho Ndibale, ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba?
Laba bantu kade bebusa for 20 years i-MDC, kade ibusa ama-local authorities. I-corruption esiyibona kuma-local authorities kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi. I-evidence ikhona, ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC. So abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity, bayehluleka ukutshintsha even i-reform A1 besebenza leZANU-PF, basebekhangelele izimota. Siyacabanga futhi ukuthi ubaba uThamisa nguye wathi ama-MPs labo bani bandla ama-minister kumele bethengelwe ama-Benz. Asikukhohlwa khonoko Baba Usibanda. Kufuze sibe ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe le-moral authority, kufuze ikhulume iqiniso, and kufuze nxa kule problem idile layo.
Baba Usibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibala. So ngamafutshane sibili u-react to ukhonoka kutshoyo, ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani. Ukuthi ngayo opposition kathesi ngaba cha itoyito emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu ezikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu, kodwa alizwakali. Ngicela umphendule khona
Baba Dube. Ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibala. Othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami sikube buhlungu kakhulu ngangisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle esinjengobaba uNdibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlula amachumi amane, yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho kubukekayo, kukanti yona yenza into ezimqoka Baba Ndibala lozulu weZimbabwe. I-MDC kayikaze ibe ngu-government, yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgaqo.
Ayisilo qiniso ukuthi abazake bebuse, and nxa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries, manje bahlaleleni kuzulu weZimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni kutsho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi? Bahlaleleni mabephume e-parliament, kade behlaleleni nxa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo, mabephume phela.
Kungaba into enkulu embi kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe. labadala bavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa ngeke sithi thina sokufanele sihlale phansi sibukele izano sizala lokho sizama njalo sisilwa ngobilizwe leli ngelethu
akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe MDC kumbe ngobaba kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi
lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikaMongameli webandla leMDC Alliance lomnumzana Innocent Ndibali okubandla leEconomic Freedom Fighters Zimbabwe bexoxa leStudio 7. Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lweIntwasa ukuze eleZimbabwe limelane lohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lweCommand Agriculture bencediswa libhanga leCommercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Mdlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo futhi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lweIntwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi ohlangothi lwabalimisi emathebheleleni North leBulawayo umnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olweIntwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana, imuli eziningi ziphumile ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi asincedisana neni abazagebha amagodi uhulumende uzabapha inhlanyelo lomvundiso wokufakala kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Tekulimeni kwethu asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lweCommand Agriculture besebenzelana lebhanga leCBZ. Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala nzima kulo umnyaka sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusichu ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlulileyo.
Ukhansila kaWard 16 elubhode eWange umnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe le-fertilizers kuphiwe.
Lobanje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg. Kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
Sengakehlukana isihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo koBulawayo batholakala ele-COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Talaga High School okulabafika phose amakhulu amabili abalomkhuhlane we-COVID-19. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.